Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera gumiguru 9, 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekudzivirira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo nhanhatu dzesangano reZinasu dzinosungwa kumasvingo dzichiita musangano wadzo weGeneral Council. Britain yotarisirwa kutanga kubvumidza zvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi kutanga nemuvhuro zvichitevera kudzikira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Chikwata chenhabvu chenyika cheZimbabwe Warriors chotatsurana neGhana mumutambo World Cup 2022 Group G kuGhana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo nhanhatu dzesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU dzinonzi dzasungwa nhasi mangwanani kumasvingo uko nengo idzi dzanga dzichiita musangano wadzo weGeneral Council. Vanonzi vasungwa vanoti mutungamiri weZINASU vatakudzwa Ngadziore, mutungamiri wevadzidzi paUniversity of Zimbabwe vaLinux Machokoto, muzvare paIdamoyo Masaraure, muzvare Nenzi Njenge vaAlan Chipoi, pamwe nemumwe mudzidzi angonzi Calvin. Sachigaro weZinasu paMidlands State University vaBoris Muguti vanoti musangano wavo wanga wakatanga zvakanaka chose asi wazokanganiswa pazopinda vanofungidzirwa kuti vasori avapinda mavanga vachiitira musangano. VaMuguti vanoti pashure vazonzwa kuti mapurisa anodzivirira mhirizhonga angave munzira kunoparadza musangano uyu, izvo zvazoita kuti vamwe vadzidzi ava vatize vachinozvivharira mudzimba dzekurara, vamwe vachizosungwa pasvika mapurisa aya anonzi anga achimanikidza vashandi vepahotera iyi kuvhura magoni kuti vasunge vadzidzi vanga vazvivharira mudzimba. Vasungwa ava vanonzi vaendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo Central, uye pataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti vari kupomerwa mhosva ipi. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa epamasvingo Central kana womutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Asi vaMuguti vanoti vanofunga kuti kusungwa kwenhengo dzesangano ravo kuda kungoshungurudza vadzidzi sezvo vanga vachitevedzera mitemo yose ine chekuita nekudzivirirwa kweCOVID-19.
General Council, musangano watanga zvakanaka munguva dzemangwanani kutanga kuma9. Nenguva dzekuma11 ndopapinda varume vapinda vanga vaine nguo dzavo dzavakazvipfekera vanga vasina mauniforms, vachiratidza kuti vanhu vanovaiwo mastate agent vachiratidza kuda kudisrupta meeting. So utungamiriri hwedu kusanganisira secretariat nenational leadership vambozama kutaurirana navo vachibva vambonyepedzera kunzwisisa. Asi nemunguva pfupi-pfupi ndo patazotambira mashoko ekuti pari kuuya mapurisa eRiot.
Saka zvikonzero zvipi zvaita kuti musangano ukanganiswe uye vanhu vasungwe?
Mamirira zvakaita panguva dzino isu hatisati tatonzwisisawo kuti nei wavhiringidza musangano wedu uye nei wasunga utungamiriri wedu.
Saka vanhu vasungwa pari zvino vangani uye varipi?
Vanhu vasungwa pari zvino vanokwana ivo kuita 6. Vaendwa navo kumasvingo Central. Tina takudzwa Ngadziore, Nenzi Njenge, Lennox Machoko, Paida Masaraure naAlan Chipoi. Calvin anofanirwa ari mustudent wekumashonaland ndiye anokwana kuita vechi6.
Saka mapanisa erunge muchienda kumapurisawo kunobva kuti mhosva ipi yavari kupomerwa vasungwa?
tivasungire mutungamiriri wedu inyaya yekuti patadismisswa mumeeting tichinzi izvo tiende kumarooms kwedu mapurisa atera achingobata wese nhengo yezinhasi yaonekwa ichibva yatosungwa nokudaro tichingori mumarooms medu pari zvino takamirira kuti vamboenda kure tozotanga kuonesana pamwe chete kuti totora donzo redu.
Tiri kuona kuti inei nguva yecovid-19 zvingava nechekuita here nekuungana kwamaita uku kuti munge muchiparadzo?
Handifungi kudaro nekuti maorganizations akawanda ari kuwanikwa achinoita mameetings akaita seachitarisa manhambers edu anga asina kunopfuura iwo manhambers akataurwa negavhenmendi yedu yezimbabwe kuti anga achisangana pamameetings.
Saka vanhu vangani vanga vari pamusangano uyu?
Vanhu vanga vari pamusangano vanosvika iwo 45.
Saka imi sesangano munoona sei chiitiko ichochi?
Chiitiko ichi tinoona kuti udzvinyiriri hurimo muzimbabwe huri kuramba huchingoenderera mberi kudzvinyirira zvido zvevese vangave vaine mamwe maonero akasiyana nehurumende yemuzimbabwe.
Vanga vari sachigaro vezinasu paMidlands State University vaBoris Muguti vari parunare kumasvingo neStudio 7. Hurumende yeBritain yakazivisa neChina svondo ino kuti kubva nemuvhuro unouya zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvave kubvumidzwa kushanyira nyika iyi zvichitevera kubviswa kweZimbabwe pamwe nedzimwe nyika panyika dzanga dzichirambidzwa kupinda muBritain nenyaya yedenda recovid-19. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu muBritain vaGrand Shops vakazivisa nemusi weChina chapfuura kuti vachabvisa nyika 41 kusanganisira Zimbabwe panyika 54 dzairambidzwa kushanyira Britain sezvo denda recovid-19 radzikira munyika idzi. Nyika 20 dzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Zambia, Tunisia neUganda dziri kutarisirawo kubviswa pagungano renyika dzairambidzwa kushanyira Britain idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi avanoti danho ratorwa neBritain iri idanho rakanaka chose uye ranga richitarisirwa sezvo huwandu hwevanhu vanga vachibatwa necovid-19 munyika idzi wanga waderera zvakanyanya.
Vajonga, tingangoti danho ratorwa nehurumende yeBritain rekubvisa nyika zhinji dzipa nyika dzanga dzichirambidzwa kupinda muBritain nekuda kwedenda recovid-19 idanho rakanaka uye tanga takaritarisira kwenguva yakati rebei nekuda kwekuti uwandu hwevanhu vanga vachibatwa nedenda iri kunyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzakatenderedza dzese wanga wanyanya kuderera zvekuti yanga yanguva yacho kuti vachiita sekudaro. Saka tinozvigamushira nekuti zvinopawo mukana kuzvizvarwa zvenyika mbiri idzi kunyanya Zimbabwe neBritain kuti vakwanise kufambidzana vachidyidzana vanoita mabhizimisi vanokwanisa kufambawo vachipinda munyika idzodzo vachiita mabhizimisi kuitira kuti nyika dzedu dzibudirire.
Iro danho ratorwa neBritain iri Dr. Munatsi rinorevei kuchirongwa cheZimbabwe chekurwisana nedenda recovid-19?
Ndingati zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe yakarwisa nepainogona kurwisana nedenda recovid-19 uyezve kuitira kuti vanhu vawane nhomba kunyange zvazvo chirongwa chenhomba chisina kunyatsa kufamba zvakanaka nekuda kwekuti mukarangarira mazuva mashoma apfuura takaona hurumende yeZimbabwe yoendesa dzimwe nhomba dzavakanga vogovera kunyika yeNamibia. Asi tinoziva kuti dambudziko zhinji nderekuti tine nhomba dzakagara dzisiri kushanda nekuda kwekuti vanhu vanga vasiri kunyanya kubuda neuwandu hwavo kunobayiwa nhomba idzi. Saka tinenge tichingokurudzira zvakare kuti vanhu vasavarayirwe uyewo hurumende ngairambe ichiedza nese pese painogona kuti nhomba dzirimo dzisati dzashanda ngadzishande. Vanhu ngavakurudzirwe kuti vanobayiwa kuitira kuti tikwanise kurwisana nedenda iri. Hatidi kuti tizodzokera kumashure tizonzwa kunzi kwozoita huwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda kana kufa wogozotanga zvekukwira nekuti tinenge tichirasikirwa nehama dzedu, tinenge tichirasikirwa nevanhu vanoshanda kuita kuti nyika yedu ibudirire.
Pane zvimwe here zvinozotarisirwa kune vanenge vashanya vachipinda muBritain vachibva kunyika idzodzi dzabviswa pairi kunzi red list?
Hongu vajonga, zvinotarisirwa zviripo nekuti hurumende yeBritain zvayataura pakutora danho rayatora here kuti nyika idzi dzanga dzichimborambidzwa zvizvarwa zvazvo kufamba kupinda muBritain vachibvumidzwa. Vataurawo zvakare kuti havanyatsi kugutsikana kana kuvimba nenhomba kana rudzi rwenhomba rwakapuwa vanhu kunyanyanyanya kuZimbabwe. Ivo vane nhomba dzavo dzavanyora dzavari kuti ndidzo vanogutsikana nadzo kuti kana munhu achinge akabayiwa nhomba idzodzo vanenge vachigutsikana kuti munhu uyu akadzivirirwa kubva kudenda recovid-19.
Saka inhomba dzipi dzavari kutambira dzavari kubvuma?
nomba dzavari kubvuma vati ivo ndedze rudzi rweOxford kana kuti nonzi AstraZeneca nePfizer neModerna kana kuti Johnson and Johnson. Saka zvazvinoreva izvi ndezvekuti zvizvarwa zveZimbabwe vakabaiwa muZimbabwe kana vachizenge vachishanyira nyika yeBritain vanenge vachitorwa sevanhu vasina kubayiwa nekuda kwekuti hurumende yeBritain haisati yakubvuma nhomba dzakashatwa kuZimbabwe. Saka nekuda kweizvozvo vataura ivo vatsanangura kuti pane mataro mairi achashandiswa. Vari kuti kana munhu achinge akabayiwa nhomba dzinobvumiwa muno achibva kuZimbabwe anofanira iye kunyoresa kana kubhuka kuti agozotestwa COVID-19 muzuva repiri mushure mekunge asvika munyika yeBritain. Asi musiyano wavapo ndewekuti iye zvino hauchatarisirwi kunge uchigara muhotera kutakuta kwarandaini yanga ichiitwa mazuva apfuura. Zvino vanhu vanonzi vanogara zvavo kuZimba vakamirira kuitwa COVID-19 test zuva repiri. Kana ichinge yabuda yakanakawo vanokwanisa kuita havo zvese zvavanenge vashanyira kana kufambira munyika yeBritain. Asi kana munhu ari mubandiko iro ravari kutora sekuti haana kubayiwa, iri ibandiko rinosanganisira vasina kutobayiwa zvachose kana kuti vakabayiwa nhomba dzekuChina dzatakaona dzana naSinopharm naSinovac kana naSputnik dzakashatwa kuZimbabwe. Ivava vari kutorwa sevanhu vasina kubayiwa. Saka ivava vari kunzi zvakarezve kana vachida kushanya kunyika yeBritain vanofanira kunyoresa vasati vasimuka kunyika kwavo kuZimbabwe kuti vazotestwa COVID-19 muzuva rechipiri nezuva rechi8.
Nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain neStudio 7. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro wakare, uye vamwe zana nemakumi masere nevaviri 182 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende inoti zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana kana kuti 52% zvevanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vana vechikoro mushure mekuwanikwa kwevana vanosvika makumi mapfumbamwe nevana vaine denda iri. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi maviri nevana kana kuti 4634, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemazana manomwe nevashanu kana kuti 131705. Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezviviri zvine zana nevasere kana kuti 3,162,108. Vakanga vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi manomwe nevatanhatu kana kuti 2,393,776. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Vanodarika zana vaive vashandi vepapurazi remapunga kuBindura vanonzi vari kugara pamene zvichitevera kuburiswa kwavo mudzimba dzepapurazi iri nechikonzi nemusi wechina. Purazi iri rinonzi nderava Mafios Dick Kasukuere pamwe navaDeni Kasukuere. Vanhu ava avanoti vaive vashandi vepapurazi iri kubva richiri mumaoko evachena vanoti vakadzingwa vachinzi vari kuramba kushanda. Asi ivo vanoti basa vanga vachishanda asi kuti mari dzavanofanirwa kunge vachipiwa semihoro dzanga dzisiri kuuya, izvo zvaizoita kuti vatsvage mamwe mabasa ekuriritiranawo mhuri dzavo. Mumwe mugari akaburitsirwa midziyo yake anoti zvinhu zvavo zvakaparadzwa sezvo zvaingoitwa zvokukandwa parutivi pemugwagwa unoenda kuHarare neBindura. Mugari uyu anoti iye nevamwe vose havana kwekuenda sezvo vakasiyiwawo papurazi iri nevabereki vavo vakashayikirawo ipapo. Hatina kukwanisa kubata vakasukuere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vachinzi vari kunze kwenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita nemugari asina kuda kudongwa nezita uyu.
Vabereki vedu vakakurira vakashaikira ipapo vachishandira varungu vakasara naana kumredzi kasukuere vakashanda navo kusvika vashaikire vari papurazi ipapo isusu takazokurawo saka vashandi
Muringani dzakaiswa parod. Saka makaiswa parod ipi? Saka zvikonzero zvavari kukupai zvekuti muvende zvekuti chi? Zvinezvi muri kurarama sei muri pamhene ipapo pamugwagwa ipapo? Chikoro vari kukwanisa here kuenda kuzvikoro? Avanga vari mumwe mugari wepamapunga farm kubindura asina kuda kudongwa nezita achitaura nestudio 7 ari kwakare kubindura. Yashika nguye kupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhu kadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Mushanganya wewe Studio 7.
Faro vatereri pano pachirongwa chenyu chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi muchipakurirwa neni Marvelous Mushanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiri kunzwa kubva kune madzimai ari kunze kwenyika achitaura iwo pamusoro penyaya yekunyoresa kuvhota sarudzo dze2023 dzisati dzasvika. Regai tiende kwavari tizwe kuti ndivanani nepfungwa dzavo.
Ini ndinonzi Chesi Charuma, ndiri kuno South Africa kuJoburg. Ndikuda kungotaura maererano nezvekuvhota. Chokwadi, kuvhota ikodzero yemunhu wese, kuvhota ikodzero yemwana wese weZimbabwe, kuvhota ikodzero yemuZimbabweni wese. Naizvozvo, kuva nechitupa zvakare ikodzero yemwana wese weZimbabwe, ikodzero yemwana wese wevhu.
Zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa nehurumende kuti kunyoresa kuvhota kusanetse nyanya avo vari kunze kwenyika?
Zvitupa ngazvingopiwa vanhu, ngazviregedze kuti womboenda kumapurisa, womboenda kuna kansera kunyorerwa kuti uri mwana womugari wemu. Kwaanditi mabhesa chipikei pane pakanyorwa kunzi uri mugari wemu. Wakazvarirwa imomo, sereme yako ndiani, zita rako ndiani, amai vako nababa vako, zvese zvinenge zviri ipapo. Saka proof of residence yaye izve yakutaurwa. Ngatingodzokerai panyakare paye panguva yavamugabi taingoenda kunotora chitupa nebhesa rako hombe. Otora chitupa pasina zvemaproof of residence, pasina zvekuti kuenda kumapurisa kana kupi. Zimbabwe yezvinezvi yakazara neuori. Kumapurisa kwacho kwaunoenda unonzi tipe dhora, iwe hauna dhora. Kwasabhuku kwacho kwaunoenda unonzi bvisa chepfuko womuhomwe kuti ndikuitire. Zvakafanana nepaye paye pakarokudhawani paye kuti vanhu vainzi tipe ma5 dhorazo tikunyorerei kuti mutsame yekuti uende kunhamo kunosvika hambai payakafa. Saka zvitupa izvi ngazvingopiwa vanhu, vanhu vavhote. Ikodzero yevanhu, ikodzero yevana vevhu kuva nezvitupa, ikodzero yavo kuvhota. Saka ngazvipiwe vanhu, vanhu vangovhota ndozvatingochemera isusu kuti zvitupa ngazvipiwe vanhu kwete kuti zvibhukisonzo ukaenda muna June wozonzo uya muna July kuzviitire ikweyo munhu asvika paofisi yekuregista chitupa ngangopiwa chitupa saka achienda hazvinetse simple.
Regai tinzwe kubva kune mumwe mudzimai ari muSouth Africa zvakare.
Ini zita ndinoitwa Regina Gwamatsa, ndiri kuDurban. Maonero angu panyaya yekunyoreswa kuvhota ndinoona sekuti hurumende yedu yanga yakatiitira chinhu chakanaka kuti munhu kwawaberekerwa kune area code mukatarisa vanotorerwa zvitupa zvavo vari vagari Harare chinotanga na 63 chine nzvimbo dzinotanga ne 12 chine nzvimbo dzinotanga ne 28 chine nzvimbo chinoreva kuti automatically hurumende yedu inoziva constituency yako inoziva kwawakaberekerwa kuti tichi tinganetseka kuti tinoregista kuvhota unofanira kunovhota constituency yako chete izvozvo ndinoona sekuti kwaakudzvinyirirwa nekuti chero kwandinenge ndaregistira zvinofanira kungoratidza zvega kuti ukaregista chitupa chako chinototumira registration yako kwawakaberekwa saka kuti titi munhu unofanira kufamba woenda kumamisha kwatakaberekerwa nekukurira vazhinji havazokwanisi kunge vachizviita saka tarisa upfumi hwenyika tete kuti kune umwe munhu asiri kutokwanisa kuwana mari yekutenga muriwo kuti adye asi shungu dzekunyoresa nekupinda musarudzo ainadzo asi kuti tizoti angawana mari yekuti nhasi anokwira achiti ndikuenda kunonyoresa kuvhota osvika kuya kuya muzuva ranhasi toti asungirira awana oenda unosvika unonzi chakati nechakati 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 ndinoona zvichizvo zvichadzinga vazhinji kuti vatadze kuregista kunyoresa kuvhota.
Pane zvamungati hurumende inogona kugadzirisa here panyaya iyi yekunyoresa kuvhota?
Tatingoti kuvatungamiri vedu dai zvanga zvagoneka dai vanga vaitawo mamwe mafungiro anoita kuti zvirerukire tese kunyanyanyanya iko zvino nyika yedu yakuberisa panyaya yetechnology tete vatibvumirwe kunyoresa online tete zvinobuda ende tinotobudirira senyika munhu ngaanyorese online zvese wosupply zvinodiwa zita rako chitupa nhamba dzechitupa zvese zvoitwa ivo nemishini yavo vokanda munhu constituency yake nekuti zvese zvinenge zvatoitwa database rezeki vanotoziva kuti chakati nechakati nechakati chinoitwa nguva dzakati nepakati saka izvozvo handioni sekuti tingaramba takasungirirwa kuti munhu enda unoregista tiri kure kuti tinoti hatingazviti tiri kure kure kwekuti tinatadza kunovhota asi nemamiriro akaita upfumi hwenyika kuti munhu aende agodzoka agodzokera agodzoka uchifambira nyaya yekuvhota tete hazvibude dare ngaritaure tibvumirane toregista online kana kuri kuvhota tozoenda zvedu ende hakuna anosara asina kuenda kunovhota tete.
Ini ndini Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvino tichipinda muchirongwa tinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Zhou, pamusoro pezvirongwa zvebazi redzidzo zvekudzidzisa vana zvidzidzo zvemaoko zvinozovapa cheuviri zvakaita sekuumba, kuveza nemitambo zvecontinuous assessment learning areas kana kuti kala. Asi zvidzidzo izvi zvaunza mutauro kubva kumamwe masangano evarairidzi pamwe nevamwe vabereki. Tatanga nekubvunza Dr. Joe kuti kala yakamira sei.
Continuous learning activity kana ichiitwa mune zvakanaka inofanira kunge ichiitwa over 2 years. Saka vana vanga vasingadzidzi muZimbabwe pakotoro rekupedzisira rino rine 3 months ndo hurumende payakazongouya yakaisa zvitanda munzeve chiti continuous assessment learning activity yakuzoita. So chokutanga chatinopokana nacho kuita zvinhu zvinofanira kunge zvichiita over 2 years pa 3 months chete. Zvekare tinoona kuti vana vakarasikirwa nenguva yakawanda zvokuti tikada kuti tiite continuous learning activity zvinopa kuti vazorasikirwa futizve nekudzidza mamwe maareas. Chimwe chiri kunetsa nechokuti vana vakawanda muzvikoro vari mukwarantaini zvichitevera denda iri recovid. Saka zvinonetsa kuti vana ava vakwanise kuwana nguva yekuti vaite continuous learning activity, because kuti continuous learning activity project inoreva kuti vanofanira kunge vachifamba vachibvunza vamwe vanhu kuti vazoita zvinyora zvitatu kusubject rega rega. Saka izvozvo zvinonetsa kana vana vari muquarantine, ticha anototyawo kuti azomaka project inenge yaitwa nemwana. Saka continuous learning activity inonetsa nenguva yatinayo, uyezve nezvigozhero zviri muzvikoro zvinopa kuti varairidzi vanetseke nokuasesa kana kubatsira vana avo kuti vaite maprojects acho.
Uruzha rwatiri kunzwa vazhou rwasimudzwa neiyo ikalai, hunoita kunga zvidzidzo izvi zvitsva muzvikoro hwakatanga riini hurongwa uhu?
Hurongwa hwecontinuous assessment learning activity hwakatanga pakaitwa new curriculum yakauya 2017. Asi takagara pasi tikataurirana zvikuru sei vadokora pavakazobva pauya vamavhima, tikaonesana kuti papasina zvinhu zvakajeka zvecontinuous learning activity. Ndokubva hurumende yabvuma kuti yava kumbosendeka continuous learning activity. Chimwe chinonetsa zvikuru kwazvo pacontinuous learning activity ndeyekuti inofanira kunge ichifambirana nezvinhu zvamunoda kudevelopa, zvokuti kana tichida kudevelopa mwana anogona kutamba bhora tinofanira kunomuassess achitamba bhora. Kana tichida kuassessa mwana anoda kuita musician, toda kumuassessa achiimba kana achiridza magitare. Saka zvese zvazvisipo, saka takatendera kuti ngatimbozvisendekai padivi tozodevelopa atinoti assessment instrument inoenderana nezvatinenge tichida kutsvaga, zvatinowa zvatisina kuita. Saka takazongoona Ministry of Education yakuuya pakavhurwa pekupedzisira ipapa, ndobva yangouya yakuti takuda kuti continuous learning activity ichiita mushure mokunge maresults akabuda mugore ra 2020 akabuda 2021 aradza kuti vana vakatadza zvikuru kwazvo. Ministry of Education inenge yakazogara pasi ikaona kuti zviri nani imboisa coursework yecontinuous assessment learning activity kudando ingazobatsira vana kuti vapasi. Asi dambudziko ndorokuti zvakanonoka kuuya muzvikoro.
Saka imi sesangano, zvii zvamuri kunyanyoshoropodza pachirongwa ichi?
Chatinonyanyoshoropodza pachirongwa ichi ndechokuti, chokutanga ndechokuti panofanira kunge pakaitwa budget yenyika kuti continuous assessment learning activity inge ichiitiwa. Budget iri rinozoenda pokutanga kuita maworkshop navarairidzi kuti vange vachiziva kuti chii chinenge chiri mucontinuous assessment learning activity, vazokwanisa kunge vachiita maactivity amandorokwati. So kuti maactivity aya anofanira kunge achienderana namasubject era kuti zvatinoda kuti vana vange vachiwana ndezvipi, kana unyanzvi hutese hwatinoda kudevelopa muvana ndehupi, kana huri hutese hwebhora. Assessment inofanira kunge ichienderana nematambiro anoita bhora, kana huri hwemusic zvichienderana nekuridzawo magitare nokuimba. Uyezve chimwe chatinonyanyo choropodza ndekuti zvinofanira kuitwa nenguva yakafanira, nguva yakareba inopa mukana mwana kuti anga achiita ongororo yakasimba yake, kana tsvakurudzo yakasimba kuti azokwanisa kunge achiita project rinoenderana nounyanzvi hwatinoda kudevelopa mwana. Saka nguva yekuti tizviite izvozvo hapana. Zvekare varairidzi, panofanira kunge pakaitwa inonzi pachirungu development of standard assessment yakafanana nyika yese, kuti kana mwana anenge achiasesewa kumberengwa nekukwachienda mbuya nekuplumtree zvinge zvakafanana. Varairidzi vadzidzisa kuti vaita maworkshop zvichifanana zvive muchechetero mvura yeguvi.
Mutungamiri wePTEZ Dr. Takwafira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani zilukandaba ngolamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku-9 Mfufu 2021 noChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha inkokheli yezifundi zamakolishi emasingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19. Amapholisa eGwanda athi asithole izifuyo ezedlula 100 ebezintshontshwe ngemva kokuhlasela eChenyawugwe kuviki edluleyo.
Senelisa ukuthola inkomo eziyi-98 lamadonki ayi-2 okwakucatshangelwa ukuthi kungabe kwatshontshwa.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane zijabulela inyathelo elithethwe nguhulumende weleBhilitane elokususa eleZimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi ye-COVID-19.
Lokhu kuyasijabulisa kakhulu ngoba vele besivele sikhonona ngakho ngoba kulamazwe abeloduo lwe-COVID ukwedlula iZimbabwe abesekhitshiwe kuluhlu lwamazwe abethwa bona alingozi kakhulu ngendaba ye-COVID i-red list.
Sile ngxoxo lomkhokheli webandla elitsha elezombusazwe elithiwa SIDA.
Kuyimanje oba ngikhuluma nje ngikhuluma ngeze politiki, kungenzeka ukuthi angiphephile nami, asinayo i-freedom of speech right. Engiyakikho ukuthi sizoba nayo kanjani inkululeko kumbe i-fairness kwezokuvota singenayo inkululeko yokubana sikhululekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa abikwa ebophe inkokheli yezifundi zamakolishi emasingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela i-COVID-19. Inkokheli yezinasu ibikwa ibisenza umhlangano ehoteleni ethiwa Lease Inn edolobheni lemasingo namhlanje, lapho amapholisa angene abopha abayisithupha abagoqela uLenox Machoko, Phaidamue Masarure, Takutswa Ngaziwore, Lonesi Jenge. Akucacanga ukuthi betheswa cala bani ngoba amapholisa abengaphenduli incingo zabo. EGwanda athi asethole izifuyo ezedlula 100 ebezintshontshwe ngemva kokuhlasela eChenyawugwe ngeviki edluleyo. UAlbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Isikhulumeli samapholisa esabelweni sezansi emaNdebeleni, unkosikazi Loveness Mangena, utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi phakathi kwalezi nkomo ezinye sezitholwe ngabanikazi.
Senelisa ukuthola inkomo eziyi-98 lamadonki ayi-2 okwakucatshangelwa ukuthi kungabe kwatshontshwa. Inkomo eziyi-33 lamadonki ayi-10 kwathola abanikazi. Abalimi bayakhuthazwa njalo ukuthi bajoyine ama-Village Anti-Stock Theft Committee ukuze banikane amachebo okuthi bangagcina njani isifuyo zabo bephile.
Uphinde wathi sebewophe uCaspar Ndlovu ocatshangelwa ukuthi lisela lenkomo kodwa isebenza kuhulumende esigabeni seNkwali, yena otholakalele nkomo ezedlula ama-20, 25 ezontiweyo. Amapholisa athi adinga njalo Prince Dube ngamehla bomvu oyaziwa njalo ngokuthi uMvusa Thophini oweChenyawugwe, yena ocatshangelwa ukuthula esandle ekutshontshweni kwezinye zalezi nkomo ezitholakaleyo. Abale nkomo ezacatshayo bakhuthazwa ukuthi bayifike eGwanda Showgrounds lapho lezi nkomo ezigcinwe khona, mhlawumbe belakho ukuhlangana lezabo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ngube.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane zijabulele kakhulu inyathelo elithethwe nguhulumende weleBhilitane elokususa eleZimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi ye-COVID-19. Uhulumende weleBhilitane wazise kuleviki ukuthi kusukela ngomvulo ozayo eleZimbabwe liza kuba ngelinye lamazwe asesuswe kuluhlu lolu, okuzakwenza kungabi nzima ukuya kweleBhilitane uvela eZimbabwe. Sixoxe nesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane, e-Restoration of Human Rights, uMnumzana Panyika Karimanzira.
Siyajabula kakhulu ngokususwa kweZimbabwe kuluhlu lwamazwe awethiwa wona ayingozi kakhulu ngendaba ye-COVID, i-red list. Lokho kuyasijabulisa kakhulu ngoba vele besivele sikhonona ngakho, ngoba kulamazwe abeloduo le-COVID ukwedlula iZimbabwe abesekhitshiwe kuluhlu lwamazwe abethwa wona alingozi kakhulu ngendaba ye-COVID, i-red list. Njengomzekeliso i-India.
Manje ngokubona kwakho abantu sebezahamba ngobuningi na bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzaba lula ukuthi bayekhona?
Ye, ngibona angani abantu sebezahamba ngobuningi bevakatshela eZimbabwe ngoba sekuzaba lula ukuthi bayekhona, ngaphandle kwezinye izizathu ezibalisela umumo mayelana ngendaba zombangazwe, lokuhlunguluzwa koluntu, lokuswelakala komthetho esingathi ngesiNgisi i-rule of law. Ngaphandle kwakhonokho ngibona ngani abantu sebezahamba ngobuningi eZimbabwe.
Ngokuba kuluhlu lwe-red list lolu, bekusitshoni ukuba kuluhlu lolu kwamazwe afana leZimbabwe?
Ngokuba kuluhlu lwe-red list bekusitsho ukuthi khona umuntu ofuna ukungena eBhilitane evela kweleZimbabwe bekufanele ayenze i-COVID test phakathi kwensuku ezithathu engakasuki eZimbabwe, abe sesithi mase efike lapha kweleBhilitane ayenze i-COVID test, ayenze amabili ama-COVID test. Eyakuqala ngelanga lesibili sefikile, esibili ngelanga lesishiya ngalo mbili sefikile. Njalo kube kumele umuntu ahlale ku esingathi i-quarantine ngesiNgisi kwensuku ezilichumi ehoteleni ebhadala. So uma uyabona ukuthi khona bekunzima njani, kube vele kungalula ukuthi umuntu abuye eBhilitane evela eZimbabwe kumbe evela kwelinye ilizwe eliku-red list. Kube kuyinto edurayo kakhulu masikhangela imali umuntu abekade ezayikhipha ethatha ama-test lokubhadala ehoteleni. Njalo masikhangela isikhathi ozahlala uku-quarantine, kube kusitsho ukuthi khona umuntu ma umuntu osebenzayo kube kusitsho ukuthi awusebenzi kwesikhathi sonke soneso, kube sokusitsho lakho ukuthi khona kutsho ukuthi uyabungaholi ngesikhathi leso, kube kuyinto enzima kakhulu.
UMnumzana Panyika Karimanzira, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilitane, e-Restoration of Human Rights, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseLondon. Ugatsha lezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi abafika phose amakhulu amabili 182 babanjwa igciwane le-coronavirus. Amanombolo awethulwe izolo atshengisa ukuba inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liya lisehla. Izolo kuhlatshwe abantu abafika phose 19,192 kuphela. Kulabo abatholakale belegciwane le-coronavirus, iningi labo ngabesigaba seMathebeleland South, okulabedlula ama-92.85. Ilizwe le-South Africa seliyilo eliphilisa imuli eziningi zeZimbabwe ngoba izizalwane zakomakhelwane ziphephela khona ngobuningi. siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona le kwele South Africa osehlezi okweminyaka eminingi umnumzana Mikas Banda ongumlaleli oqotho weStudio 7.
Ibizo ngumika Banda. Mina ngazalelwa eNyamendlovu eMguza. Ngazalelwa eNyamendlovu eMguza duze kwesomile. Ngase ngisiyakhulela mbijana elibhani.
Usulesikhathi esinganani uhlala khona ngapho eSouth Africa?
South Africa sengilesikhathi esikhulu ngihlala eSouth Africa. Vele ngathi ngifike ngumfana ngikhulele khona. South Africa from ngifika khona ngiqathanisa lamanje. Izachayeka futhi kwedlula iZimbabwe.
Umumo wakhona unjani nxa uqathanisa lo eZimbabwe?
Ma ngiphendula ngeZimbabwe, iZimbabwe iright, iswele kuphela abantu abangabaholi abaleqiniso. Nabangasebenzela iy'ngane zabo lokudla mnandi kumbe lokuba lama-girlfriend abaningi, lokuthenga izindlu ezidulayo nemoto ezidulayo, anti yona kuyabe kukhosta imali yelizwe konke lokhu.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho ilizwe leSouth Africa lapho elikhona lilesibanga esinganani esithiya eleZimbabwe, njalo ubona ngani kungenzakala na ukuthi inguquko lempumelelo ekhona eSouth Africa igcine ifana leZimbabwe?
Ya ukuthi ama isibanga eZimbabwe leSouth Africa ukuthi lapha abelungu bakhona, abelungu bazoyisiza iSouth Africa bayicela izimali lezi ezama-donation lani. But kuyikuthi umgabe engaxotshanga vele abelungu labantu sesilapha. Otherwise South Africa siyafana. IZimbabwe phelile into yonke. Yabona ama-resources, iland makulinywa. Yabona vele nje sisele abaholo kuphela, abaqotho kuphela. That's that.
Umnumzana Mikas Banda, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo weleMelika obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uvakatshele okwakuqala kweleMexico. UBlinken utshele intatheli izindaba ukuthi amazwe la womabili iMexico leleMelika asesungule uhlelo lokusebenzelana kwezomvikela. Phathamandla somanyano United Nations City usizo kade luphiwa izizalwane zakwele DRC luzamiswa ngenxa yokuswelakala kwemali. Lokhu kuzathiya abantu abedlula izigidi ezilichumi 10 million besendlaleni. Kwezemaphandleni
lamlela ndwandwe
izakhamizi zemaphandleni esabelweni sezansi emaNdebeleni seziqalile amalungiselelo okulima, kodwa zikhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu okulakho ukudala ukuthi zingalimi njengalokhu ezikufisayo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi eziqoqelazo zethu kulezi nsuku ihloka likhala njalo nje ehlathini lapho kubiwe emasimini kulungiselelwa ukulima ngoba izulu seliseduze. Lanxa amalungiselelo sekubangela iphezulu iningi lithu lilanhlanyelo yeneleyo emakhaya, kukanti ezitolo khona ayibambeki ngoba intengo iphezulu. Umnumzana Zwelithini Gabulo isakhamuzi esitezi ekwana uthi iningi lezakhamizi zemakhaya ngeke lenelisa ukuthenga inhlanyelo ezitolo.
Inhlanyelo ayibambeki lo nyaka, iyadula okunye okumangalisayo. Ngokwesibonelo nje ngakunika le seed thina iPioneer seed i-10 kg kumavinkile ayithengisayo ibiza i-$4,620 bese kusithi ngemali yeMelika i-$34. Ngakho-ke leyo into engiyibona ukuthi inzima kakhulu kithi abalimi esihlala emakhaya, ayibambeki.
unkosikazi siphathisiwe Mthombeni yena osuke esilikwe kwana North layo khala ngento ngenhlanyelo ephezulu.
Abantu sebegebhile amagodi sebelungisile balungiselele sibili kodwa bengelathemba lokuthola inhlanyelo ngendlela edura ngayo ngoba inhlanyelo 10 kg i-R420. I-R420 ayitholakali shemu asikwazi ukuthi uyabunga idobha ngaphi. So silinde yone kahulumende leyohlelo lwentwasa lololo lwamagodi. Esingakucela nje kuhulumende ukuthi inhlanyelo kayibuye lithi liqalukuna lathi inhlanyelo sesilayo.
Umnumzana Gabriel Luphondo isakhamuzi seMawane uthi bazosebenzisa inhlanyelo abayithole kusivuno sanyakenye.
Abantu sibhizi siyalungiselela lo gatshompo lo abantu sibhizi siya ugatshompo isikhathi sesiphele isikhathi ngoba lezulu nanti seliduma kodwa ke kwenhlanyelo hayi kwenhlanyelo lonyaka abantu abaningi hayi sika sihlanyele lethu esesiphaleni yakuyona ukuduli iyadura kodwa ke hayi abantu sitholile mbithani kumnyaka ophelileyo lonyaka noma ingaphuza noma ingabuya kumba sesiphiwe njengomnyaka ophelileyo. Yokha ingazali bazanika abantu abakugatshopho kuphela.
Umnumzana Finis Ncube odabuka kwa-7 koMalaba phansi kwenduna uMalaba eMatobo laye uthi balinde inhlanyelo kagatshompo ngoba ingekho ezitolo zasemakhaya.
Esikwenzayo okwakathesi njengoba silungiselela ukulima izulu lithembisa abanye siphezu kwakho ukupantila siphezu kwakho ukutshaya amagodi sikhangeleli ukuyithola inhlanyelo noma nini kumenyezelwe kakhulu ukuthi sihlale silindele khangela inhlanyelo ezitolo iyasilela sikabi lazo kumbe indawo ezithengisa inhlanyelo.
Kune izulu ebelilomoya omkhulu emanama ngesonto edluleyo ladala umonakalo omkhulu ngemva kokuba uphahla lwendlu okubelethele esibhedlela semanama luthethwe ngumoya. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngelithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Chiriyetenga umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandlale MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama organizations amaningi akulalawa akhangelane ngendaba zama youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, akhangelane ngendaba ze community ngoba i-voter registration leyi i-affecta wonke umuntu kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha lathi sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedisa ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo ngasho kufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada ngithi ethe echadile kunjalo isifongo sesitshintsha. Kule ku-voters roll kuyabe kunebizo lelane lakudala engakachadi. Nama-organization zawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani liyelungisisa udaba lolu le-zex kambe le-sukazeni labo-marriage certificate ngoba kusasa kuzalihlupha ngokuyathi sesiyakutheni ku-election ngelanga lokuvota besothiwa hhayi ibizo lakho elisee kuvota zodlalelela ku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga akulo omunye umuntu ukutshela ngokuthi ye namhla abantwana balale bengadlanga abantwana yeni lo mntwana ngamanzi esikolo athesa umntwana uhlezi endlini sayenzile ukuthi ukhangele mina lulo bangesele 18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla ngithengele lempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga siyakwanisa ukuhamba vaya umama. Mama, wena ngohla uhlala lomntana lo udubu yala. So umama ngisuzazama ukukhuluma lomntana ke because santu umntana ke register ukufona. And kuzaba le ndaba yinaleyo yokuthi ama district centers akhathana. Siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango. But esikhathini eziningi omama sibe ukuhamba physically asingeke sahamba ama distances amade. And njalo siyabe silendleko eziningi. Uyakukwazi ukuthi uzasuka ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uye-register. Ngakho uyabucabanga ukuthi abantwana mbatshile ngimba zasala loba. And njalo ukuthi abantwana basala besidlala. So mama usezabona ukuthi angcono ngizidlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokuthi ena ngihambe imango lemide ukuya-register ukuvota. Njalo lapho esikwanisa khona sibona ukuthi hayi manje lama-organizations abomama cela ndincedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kulendawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani. And uzakutshela ukuthi sifuna ukuthi ngiyiregister ukuvota ngiyavota ngaphi. Ngenye inkinga khona ukuthi even iveki ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukuregister ukuyavota kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information and lakho okunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonyolo odlulileyo ukuthi kulokhu khonono okuthize abantu babesithi ontanga babesithi kathi vele ngiyavota kuyandida ngani ukuvota. So lathi ithi esingena khona sithi hayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho. Ukuvota, that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi awuhambayo ngesikolo wafika lapho ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport abantu bebabhizi basemalayinini amazuku umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 etshayisa emsebenzini laba balehlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje sokwenza i-voter education.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shirie Tenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kubandla le-MDC Alliance, ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke.
Siyabonga sithandekile. Lingali tshona njani zulukandaba sedibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Ozias Ncube osesungule imandla lezombusazwe elitsha elithiwa SIDA.
Kana ungasela ukuthi uOzias Ncube yena vele ngubani?
Mbonge ngibingelele kubalaleli bonke nakubalandeli bonke besida. Ngingakhohlwa ukumema futhi ngokunjalo umphakathi wangakithi lapho engizalwa khona eTsholotsho kwezweni lakithi ngaseZimbabwe. Ngokuzalwa ngazalelwa esibhedlela saseMpilo, ngakhulela eTsholotsho lapho kuzalwa khona abazali bami. Ngafunda ngokunjalo eTsholotsho. Primary school ngayenza eMhlabangubo school, secondary school ngayenza eTsholotsho high school. Emva kwalokho ngaphuma ke nami njengensizwe esikhulile ngayofunafuna umsebenzi nokuthi ngiqhubekisele phambili ngokufunda. Kwabanzima ke ukuthi ngithole amathuba njalo ngaze ngawelela kwelase South Africa. Ngiyenza i-finance management, ngiyenza ne-management, ngenza nokunye okwenza ngomthetho wabasebenzi obizwa ukuthiwa phecelezi labor law. Ngingena nje kwezombusazwe ngesizathu sokubana senginanzelele kumbe ngananzelela ukuthi isizwe sangakithi sibhekeleleka phansi kumbe asithuthuki ngesizathu sokuthi abaholi esinabo kwamanje abakhombisi ukuba ngobaba abaqotho. Ingakho-ke ngathatha leyo gxathu ukuthi ngibe ngomunye ozokuba bambisana kumbe ozokuba phakathi kwezombangazwe ukuze siqondise okonakele khona. Ngiyabancenxa-ke abalandeli ukubana basinikeze uxhaso, basisekele kuko konke esikudingayo ukuze sikwazi ukuthi sisebenzise imiqondo yabo, ngoba sibizwa ngegama elithi isida elichaza ukuthi Combined Ideas Democratic Alliance. Lelo gama elichaza ukuthi imbono yabantu asicikileli phansi kumbe asiyidiceleli phansi, siyayisebenzisa ukuze sikwazi ukuzithuthukisa siyibandla lesida.
Manje pho njengoba ibandla lakho likhona ngapho South Africa, eZimbabwe khona ke lamalunga njalo, ungasitshela ukuthi lizangena yini kukhetho?
Ibandla lesida akulona ibandla laseNingizimu Afrika kumbe laseSouth Africa. Yebo, selidephile kumbe seligcwele yonke indawo, cishe umhlaba wonke isida seyisaziwa, kodwa-ke iqembu elasungulwa ezweni laseZimbabwe lisungulela abantu baseZimbabwe ukuthi bakwazi ukuthuthukiswa, balethe imibono yabo njengokuba iqembu libizwa ngokuthi i-Combined Ideas Democratic Alliance, okuchaza ukuthi imibono eminingi ehlanganisiwe kwaphuma into eyodwa esingathi iyosiza ukuba inkambiso yokukhokhela kwelizwe kumbe ukukhokhela kweqembu. Isida ikhona yonke indawo. Ngikhuluma nawe nje kuyimanje ngiwumongameli wayo isida. Sinamalunga yonke indawo. U-deputy president wethu okwamanje useHarare, igama lakhe lingu-Anderson Kuni. Sinabo bonke abe-information kobulawayo, sinabo eHarare, sinabo ama structures Zishabane, Gweru, Cholocho, sinama structures Plum Trees, nama structures cishe yonke indawo Botswana. Sisafuna ngokunjalo futhi sibe nama structures kubo UK nabo America ukuze sikwazi ukuthola futhi namaqhinga avela kwezinye indawo. Asibakhohle nabase China, nabo sizowadinga amacebo abo ukuze sibe ngabaholi abaqavile nabathandekayo ezweni.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ubona njani ezombusazwe eZimbabwe ikakhulu indaba zokhetho?
Okuqala ngingathanda ukuthi ngikubeke obala ukubana sisadinga into okuthiwa inkululeko kumbe sisadinga inkululeko ezweni langakithi. Yebo, bangasho abaningi bathi inkululeko sayithola, kodwa yiyo lento engiyayivumike mina ukuthi inkululeko ikhona. Okwamanje sikhuluma kanje, baningi abantu abafisa ukubana bazibandakanye kumbe bahlanganyele namabandla ezepolitiki, kodwa bayesaba, banokwesaba ngokuba inkululeko ayikho. Kuyimanje oba ngikhuluma nje, ngikhuluma ngezepolitiki, kungenzeka ukuthi angiphephile nami, asinayo i-freedom of speech, right? Engiyakikho ukuthi sizoba nayo kanjani inkululeko kumbe i-fairness kwezokuvota singenayo inkululeko yokubana sikhululekile. So ngezinye indlela ngiyavumelana namabandla lawa athi ubuqili buningi kakhulu. Yebo, sesike sakubona lapho ibandla elibusayo likhipha amasosha ukubana ashaye abantu, kwazo nokuba kwenzeka nokuthi abanye babo badubuleke ngesizathu sokubana bebhikishela ukubana kukhishe imiphumela yokhetho olwadlula. Ngakho sithi thina njengeqembu lesida sizafathatha amagxathu abalulekile kumbe amagxathu anqala azokwenza ukuthi indaba ye-rigging kumbe yokuqilibezela siyiqede.
Lo-ke ngumnumzana Ozias Ncube, umkhokheli webandla elithiwa SIDA, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Singakagqini uhlelo lwanamhlanje, ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. inani labantu amapolisa abophe inkokheli yezifundi zamakolishi emaswingo lanxa zibikwa bezilandela imigoqo yokwenqabela iCOVID-19. Amapolisa eGwanda athi asethole izifuyo ezedlula ikhulu ebezintshontshiwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende wele Bhilitane elokususa ele Zimbabwe kuluhlu lwamazwe abethiwa ayingozi ye-COVID-19. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.